Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, chivabvu 9/2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti maratidza rudo kuna ana amai pazuva rino rekucherechedza mabasa avanoita. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zimbabwe yotambira nemufaro kupiwa mvumo yekushandiswa kweimwe nhomba iri kubayiwa vanhu munyika yeSinopharm neWorld Health Organization. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano yokurudzira vanga vachizengurira kuti vaende kunobayiwa nhomba iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vobatana nevatungamiri venyika yeBotswana neZambia mangwana mukuvhura zviri pamutemo zambuko reKazungula, asi Zimbabwe iri kutarisirwa kurasikirwa zvakanyanya nemari dzemitero. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya uwandu hwevafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1576. Vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvisere nemazana mana negumi nevana kana kuti 38,414. Vamwe vanhu gumi nemumwe vakaporawo zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 36,052. Vanhu vachiri kurwara munyika vave mazana manomwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 786. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba munyika yose vainge vava zviuru mazana mashanu nepfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 509,274. Pavanhu ava vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa nenyanzvi muya dzezveutano vave zviuru zana nemakumi mana nevasere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevana kana kuti 148,564. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, World Health Organization kana kuti WHO yakapa mvumo nhomba yeSinopharm yekuChina iyo iri kushandiswa muZimbabwe yekuti ishandiswe nechimbi-chimbi kana kuti Emergency Use Authorization. Iyi ndiyo nhomba yekutanga isiri kubva kunyika dzekumawirira kupiwa mvumo yakadai, izvo zvave kureva kuti Sinopharm yave kupindawo pachirongwa cheCovid-19 Vaccines Global Access kana kuti COVAX chekubatsira nyika dzichiri kubudirira nenhomba. Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti vanotambira nemufaro danho reWHO iri.
Isu tiri kunzwa kufara chaizvo muno muZimbabwe kuti WHO yazopa gwaro rekuti aiwaka nyika dzose shandisa izvenyu Sinopharm. Takanga tagara tichitoishandisa nguva yakareba chaizvo, asi vamwe vachishushikana kuti ko muri kushandisirei vaccine isati yaaprovha neWHO.
Zvaitwa neWHO zvinorevei takatarisa zvakaitwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano muZimbabwe.
Zviri kutokonfirma kuti isu mascientist edu weMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAS, wakanga watonyatsoongorora magwara iwawo wakagutsikana, saka takagutsikana tikamhanya nendima nevaccine iyoyi. Saka zvaitwa neWHO zvatifadza chaizvo nekuti zviri kutoita yatingati endorse zvatanga tagara tichiita nemascientist edu.
Dr. Mahomba, muri kufarawo here nemafambiro ari kuita chirongwa chenyu chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19?
Chirongwa chedu chekubaya nomba majekiseni kana tingati vaccine ye COVID-19 tiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tiri kuona namba dzetiri kubayira vanhu pazuva regarega dziri kuramba dzichikwira. Saka izvi zviri kutifadza. Asi tiri kuda kuti namba idzi dzirambe dzichingokwira nekuti tiri kuda kuti tibayire vanhu wese watingati vanenge vari eligible kuitira kuti tiprotect nyika yedu yeZimbabwe. Saka pane zvino ndinoti tiri kufara nekuti namba dziri kukwira asi tiri kuda kuti dzirambe dzichingokwira tatenda.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance Dr. Henry Madzorera avo vanoti vanhu vanga vachizengurira kubayiwa nhomba iyi vave kufanira kuenda kunobayiwa.
Mvumo yakapiwa nhomba yeSinopharm neWHO ndiyo yatinoti emergency use authorization. Inoreva kuti izvo WHO yaongorora magadzirirwo enhomba iyi kubvira kumafactory acho anogadzira kuChina ikoko, igoongorora zvakare mashandiro enhomba iyi panyaya dzekushanda kwayo yatinoti efficacy inoshanda here uyezve nesafety yayo haikonzeresi zvirwere here. WHO yakutsikana kuti nhomba iyi inoshanda zvakanaka uyezve haina zvakanyanya kushata zvainokanganisa pamunhu. Izvi zvinofanira kupa vana veZimbabwe chivimbo nenhomba iyi.
Zvinorevei kune vamwe vanga vachizengurira kunobayiwa?
Vese vanga vachine madoubts pamusoro penhomba iyi vanofanira kuita muramba mhuru vakananga kumakliniki avo kuti vanobayiwa iye zvino, nokuti tava neindependent body yepasi rose yaongorora nhomba iyi ikatizvo ngaishandiswe yakanaka. Zvinofanira kupa vana veZimbabwe confidence. Vaya vanga vari hesitant kunobayiwa vachigunununa, ai vanga vachienda kunobayiwa havo vakadekara. Chechipiri ndechekuti zvakukwanisa kuti nhomba iyi ichipinzwa zvakare pachirongwa chaicho chinoti CHECOVAX facility.
Mungatsanangura zvizere nezvechirongwa ichi?
Chakaumbwa neWHO, Africa Union nemamwe masangano epasi pose akazvimiririra. Zvichabetsera kuti tigokwanisa kuwana nhomba iyoyi kuburikidza neCOVAX facility tichipiwa nemutengo wakanaka. Iri nzira yekubetsera nyika dzevarombo kuti dziwanewo nhomba iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kuKwekwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Mangwana vari kutarisirwa kubatana nemutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu uye mutungamiri wenyika yeBotswana vaMokgweetsi Masisi kuvhura zviri pamutemo zambuko rekaZungula. Zambuko iri rakavakwa nehurumende dzeZambia neBotswana uye imwe mari yakabva kuJapan International Cooperation Agency neAfrican Development Bank. Vaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kupinda muchirongwa chekuvaka zambuko iri zvakapa kuti rivakwe rakati rebei sezvo rainge roenda nekudivi reNamibia. Asi vamunangagwa vakazoedza kuti vapinde muchirongwa ichi kunyange hazvo Zimbabwe yainge yatodya manonoko. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu muBotswana rinoti zambuko rekaZungula richavhurwa zviri pamutemo mangwana. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vanova zvakare sachigaro weAfrican Union ndivo vari kutarisirwa kuve munyarikani pachiitiko ichi chiri kutarisirwawo vamwe vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica. Sangano rinoona nezvenyaya dzezveupfumi nezvimwe reAfrica Intelligence rinoti Zimbabwe icharasikirwa zvakanyanya nemari yemitero kunyanya kubva kumarori anotakura zvinhu kubva kuDRC kuenda kuDurban kunova kune nyanza yakakosha kuchamhembe kweAfrica. Vanotakura zvinhu vari kuchema-chemawo kuti vanopedza mazuva akawanda vari paByte Bridge nenyaya yekunonoka kugadzirirwa mapepa uye mugwagwa weByte Bridge kusvika kuChirundu hauna kumira zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatozivisa kuti vachange vachipinda muurongwa uhu pavakakumikidza mugwagwa weMarongora Hells Gate chikamu chemugwagwa weMakuti Churundu svondo rapera. Mumashoko avo pachiitiko ichi vaMnangagwa vakati
tikasumbura kuzvikoro kwose this month.
Tiri kutanga kuvaka zvekare mugwagwa kubva kuKazungula kuenda kuVictoria Falls. Mumwedzi uno ndichabatana nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi uye mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kuti tikumikidze kuvhurwa kweKazungula Bridge. Rakatanga riri zambuko renyika nhatu, asi nezvikonzero zvandisingakwanise kupa pano rakava renyika mbiri, Zambia neBotswana. Asi pasi pehurumende yangu itsva, zambuko iri rave renyika nhatu zvekare kusanganisira Zimbabwe.
Coming in the office of second administration, Zimbabwe has come on board.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura pakukumikidzwa kwemugwagwa weMarongora Hells Gate svondo rapera. Tichiri panyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara.
Kuvhurwa kwezambuko rekaZungula kunobatsira kudyidzana pakati penyika dzemusadic. Kwakriatawo imwe yatingati transport corridor inolinga vana South Africa nana Zambia uye nana DRC nekumusoro kuAfrica. Saka zvakureva kuti vematruck vemabhizinesi vanenge vachida kufambisa zvinhu kubva South Africa wane mukana wekusaenda nekuBaird Bridge kunove kwa kunyanya kuwandirwa zvakanyanyisisa, vachikwanisa kuenda nekuKazungula wazonopinda nekuZambia wokwidza kukwana vachidangana nana DRC kumusoro ikoko.
Izvi zvinorevei kunyika yeZimbabwe?
KuZimbabwe advantage iripo ndinyaya decongestion eBaird Bridge. Sezvamunoziva eBaird Bridge yanga iri kuita madambudziko ekuti pava paine congestion yakanyanyisisa zvachiita slow down regional trade and regional economic activities. But Zimbabwe inogona kurasikirwawo zvakare nemarevenue
munorevei apa,
nekuti mota kana dzichipfuura and through Zimbabwe dzine miripo yadzinenge dzichibhadhara. Saka mota dzakawanda dzakatiza kuBaird Bridge dzaenda kuKazungula zvakuro kuti imari yatinenge taakurasikirwa nayo senyika. Saka izvozvo zvakakosha kuti zvijekeswe. Hongu Baird Bridge ino decongesteka, but kudecongesteka kweBaird Bridge kurasikirwawo zvekare kwedu kwemarevenues ataigononge tichiwana kuburikidza nekupinda kwematruckers count, kwemagonyet count, kwevanofambisa zvinhu vachibva kuSouth Africa vachienda kunana Zambia kana kunana DRC.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari paRunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Johns Hopkins University Resource Center iyo iri kuongorora nezvechirwere cheCOVID-19 pasi rose inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu nemanomwe nezviuru mazana mana kana kuti 157.7 million, uye vafa vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million pasi rose. Nyika yanyanya kutarisana nechirwere ichi pari zvino iIndia. Pamusangano wenyika dziri mugungano reEuropean Union nezuro, nyika idzi dzakatenderana kuti dzitenge dzimwe nhomba kubva kukambani yePfizer BioNTech. Asi pamusangano uyu nyika idzi dzakati hadzisi kutenderana nedanho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuti vape mvumo mamwe makambani ruzivo rwekugadzira nhomba dzeCOVID-19. Nyika dzemuEU dzinoti dzinoda kuti America itumire nhomba chaidzo kunyika dzichiri kubudirira. Parizvino America haisikubvumidza makambani ayo kutengesa nhomba kusvika yabaya vanhu vose vanoda nhomba iyi. Gumi nevashanu vakafa mudunhu resigwiri kugini nezuro mushure mekunge mugodhi wavaichera wadirika. Dunhu iri ndiro rinonzi rine goridhe rakawandisa zvikuru munyika iyi. Mitumbi yevanhu ava inonzi yaburiswa yose uye pane madzimai maviri. Iko zvino tochimboenda kuna Mai Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinopakurai svondo rega rega. Ini ndini Mai Gove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava John Muchenje, mukuru wesangano reApex Council Youth in Agriculture. Tiri kuzeya nyaya yekusimudzirwa kwevechidiki munyaya dzekurima. Chirongwa chichikugumira ipapo tokubatawo nyaya yezuva reMother's Day tichange tichiverenga mashoko amakatitumira paWhatsApp pamwe nepeji redu reFacebook reVOA Shona. Totanga nehurukuro yedu na vamuchenje. Vamuchenje, ndinomugamuchira muchirongwa. Nyaya iri mumugango mainzwa iyo. Sevechidiki vanoita zvekurima, muri kuwana here mikana yekusimudzira?
Thank you very much, mukuba hoyu. Mikana dzinoti tiri kuiwana kubudikidza nesupport yatiri kuwana kubva kuhurumende yedu.
Vamuchenje, kune vechidiki vari kuchema vachiti havasi kuwana minda. Vanoti vakaendesa mazita avo kuministri nekumakanzuro asi haiwa hapana chiri kubudirira. Nyaya iyi ingagadziriswa sei?
Nyaya yeland iri kuti netsei dzinowirana nemi ipapo, asi mukuru wedu wenyika kwavakataura vakati paminda yese ichange ichiitwa downsized nechange iri yaonekwa kuti idle, vakati vadiki vapuhwe priority. And ndinofara kuti nyaya iyi yakasvika yakatambirwa zvakanaka neminister of agriculture uye nemaresident ministers ekuma 11 provinces. So ndinokurudzira vechidiki kuti ngatiregei kuora mwoyo, takatarisa nenyaya yeland. Sevebandiko reApex Council for Youth in Agriculture tcharamba tichingopusha kuti pese panoona application yemwana mudiki ngavatipe priority.
Ko kune vechidiki ava vane maondero ekuti munhu awane munda pamwe nemari yekusimudzira kubva kune mabhanga, tikatarisa ana Youth Empowerment Bank, vanoti kazhinji vanhu vanowana izvi vanenge vari nhengo dzebato reZANUPF. Ndeapi mashoko amungada kupa kune vechidiki vane maondero akadai?
Land haisi yeZANUPF. Land is for every Zimbabwean. Iright yedu semaZimbabwean tiwane minda. Iright yedu semaZimbabweans kuti tiwane maclaims ekumaina, whether tiri vebato reZANUPF, tiri vebato reMDC Alliance rotungamwa navachamisa, tiri vebato reMDCT rotungamwa navamonzora, uro rwebato reNCA rotungamwa navamadhuku. Uri mamwe aripo akawanda wanda. Ndinoti vechidiki ngatiregei kuisa politics pazvinhu zvinokonsidera the national.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Petai hurukuro yedu nekukanda mashoko enyu ekupedzisira.
Isu tiri organization inobatsira vana vechidiki vanoita zvekurima. Tine tinoti maprovincial ambassadors each and every province. So mukaenda kumaofficis eagriculture takatumira mazita nemacontacts emaprovincial ambassadors edu nekuministry of youth as well. Vanokubatsirai kupai madetails mosangana nemakurukota edu ekumaprovinces atinoti maprovincial ambassadors. Shoko dzedzine dzekuti tisvike nekumawards nekumadistricts kuti tese shoko rifambe richekeshere. Tese tiri vechidiki timire pamwe chete tishandire nyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinotenda. John Muchenje nekupinda muchirongwa mhuri yeZimbabwe. Tochibata ka nyaya yezuva reMother's Day, zuva raana moms. Takakumbirai ka vateereri vedu kuti mutitumire mashoko enyu nezvekukosha kwezuva iri. Regai tiridze kambo kaAra Pills, muimbi ane mukurumbira kuZimbabwe kwehip hop kanonzi Tapiwa. Yeah,
Happy, happy, happy Mother's Day kwa muri ana amai pasi rose regai tiveringe mashoko enyu amagati chumira pa WhatsApp pamwe ne pa page redu re Facebook re VOA Shona. Hanzina Richard Moyo indinoti Happy Mother's Day kuna namai wose mu page rino re Studio 7. Makakosha mose ana amai iraramai nukutikuwa amai hakusinyore. Ndinotenda ndinokunamatirai mose mashoka va Richard Moyo awa. Siafa Shava Anoti, Happy Mother's Day for the first time, but I'm now 58 years old, not knowing the special Mother's Day. I want to tell you that human kudu arunyora anzi vangu ndino aremekeza every day. Andina zwaru rekumirira. Anza ndimirire Mother's Day kuti ndiremekeza mai vangu. I want to tell you Matthew Varu arukuti Happy Mother's Day, Happy Mother's Day on this very special day. I want to let you know that you are special. Anza aiwa, you are the best mother in the world. Makakosha kwa niri mashoko ameti uvaruaya message ya kupetsiri ya chuku yirenga nasi muri Zimbabwe irikubva kuna Gilganet Muchemenyi ariku Mozambiku kukubaira akanyora chiti happy happy ya Mother's Day ana amai pasiro se aiwa tinotenda ne mashoko enyu muri Zimbabwe nguva ndiyo ya jikanana tashika kumagumo ya chirongwa chedu cha nasi kuna namai pasiro se anzina Big Mike yep. Happy Mother's Day, Muri Zimbabwe. Bye bye.
Chinotenda shukuru Mike. Iko zinoto chenda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa. Chinotarisa nao zesusendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri ndini tanonoka wande ndi chikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi vatereri muri kutipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaradzo nenyaya yekurova guva. Ngatipindei muchirongwa chedu. Makadiniko ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi Munyaradzi Kadzura. Ndinoda kupindurawo nyaya yekuti nyaradzo iyi yakakosha here kuti iitwe muchikristo. Mukati meshoko hapana baba ane mavhesi anotsigira nyaya yekuitwa kwenyaradzo. Uyezve chinangwa chacho chekuti inenge ichiitirwei hapana mavhesi ba anotaurwa nezvayo. Saka mukaona zvizhinji zvinenge zvoitwa panyaradzo pacho panenge potoitwa nyaya dzine chekuita nekurova kwemakuwa, vanhu vichiita sekuti mufi aende kune imwe nyika yekuti unokwanisa kudzoka zvichizobatsire mhuri. Zvisiri zvinhu zvinotsigirwa nebhaibheri, zvinhu zvinotorambwa neshoko raMwari izvozvo. Saka handioni setsika yakakosha ba yekuti irambe ichiitwa muchikristo chedu. Saka itsika inofanira kutoregwa nemakristo mazhinji kana vachide kuti vaite zvaMwari.
Asizve Maria Magdalena nevamwe vose vakaenda kuguva raJesu ramangwana ekufa kwake munoti.
Maendero wakaitwa makuwa nanasarume na Mary Magdalene yakanga iri nyaya yekozo dzemakuma mwero mutumbi waJesu sezvo kanga vatadza Friday nekuti sabata rakanga raakude kukwana. Saka vakanga vasingachakwanisi kuzviita baizvozvo zvavainge vachifanira kuita Friday. Saka zvakanga zviri raiti kuti vakanga vachikwanisa kumirira kupera kwesabata kuti vakwanise kunge vachizozodze mutumbi waJesu. Saka yakanga iri nyaya yekozo dzemafuta early morning Sunday pawakamuka paya. Sabata sechinhu chetiri kuona kuti umwe mutemo negumo wakakosha. Zvakanga zviri wise kuti varegedze kumhura sabata iroro vichikwanisa kuzozviita uri musi weSunday. Saka haisi dzika yekuti tinoramba tichiita ba sekuti yakanga yakaitwa nana Mary Magdalene nana Salome.
Izvo zvinowikwa. Asi pana amai vane maonero avo panyaya iyi. Taura henyu amai.
Nyaradzo irimo mubhaibheri but zvichibva nemaitiro atinoita isu pazvakasiyana. Tikapenga pana Jobu 2:11. Inodiyo shamwari dza Jobu dzinomushanyira nekuti akangauzvinda mbudziko. Sakamushanyira dzichizvo mudemba nekunyaradza dzaiti vanazofari muna macho yayo vakaenda kunyaradza Jobu musvikunga kubva nemadambudziko. Sakanomunyaradza nokumuchema sakashoko ramwari panoita zvokuti sakanomunyaradza nokumuchema. Uchiminzi iyo nyaradzo iyoyo. Musiyano uri papa ndokuti isisi nyaradzo yatinozoita yokuzoti kana hama yangu yashaika kwapera gonzo tichakuta nyaradzo iyo nyaradzo mbaibhira iyo ako nyaradzo yakadero. Nyaradzo inoitiwa tikangozi nhasimai amai vangu vashaika kana kuti baba vangu washaika kana mwana wangu ashaika vandinopinda navo chechi kana hama dzangu dzepedyo handingamatiechi vandinopinda navo chechi nekuti kana pachikutaura nyaya yebhaibheri hama dzangu dzepedyo kana vandinopindawo chechi panguva yandinenge ndichichema chidzidzikano kushaikirwa kune mwana ndopanouya vangu vangu vondiudza kuti bonzo vachindinyaradza vachindichema kuti no zvaitika kwauri izvi bhaibheri shoko ramwari ndoti zvakati. Sachema sekutina tariro wagara guriko zvinoreve kunzi kufa ipapo yavanenge vachitondinyaradza asi yanyaradzo isimo bhaibheri zvachose yandisingazivivo ndiyokuti iye yatinozoti after gore papera gore tichiita nyaradzo toenda paguva chita seisese iyo haisi nyaradzo tinenge tichida kufananidza nyaradzo yeshoko ramwari toda kutorera kuchiti vanhu zvaa zvinoitwa zvokupira zvokuti afuta kwapira gore tinoita mapira neineinei iyo haisi nyaradzo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero tumirai maaudhio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19. Zimbabwe yotambira nemufaro kupiwa mvumo yekushandiswa kweimwe nhomba iri kubayiwa vanhu munyika yeSinopharm neWorld Health Organization. Mutungamiri wenyika vaemasori Munangagwa vobatana nevatungamiri veBotswana neZambia kunovhura zviri pamutemo zambuko rekazungula mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Kuisika tisenda ba ku VOA Ndebele.